bato reCC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU-PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura nhengo dzeparamende pamwe nesineti uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
One has been nominated. We are receiving our names from all over the country. We still have to go to Mangwana, the next process we do. You put it to the title one candidate, which is the number
6. Mutunga miru wa CC, wachamisa waka sarzo ne matunu ose, pasina kukukizwa. Nekudaro nduo wanige mashimira bato na opa sarzo ze mutunga miru wa inyika. Kududu le midle kunonzi chirongwa ichafamba zvakanaka vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha nosi vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi chekuti ini ndinodiwa chaizvo musi wamukobha nevenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka, saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokutinotarisira zvine mutsindo. Kwoto tingokunda shoma chete asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vomukobha tindida chaizvo zvakasimba.
Mumasvingo eben manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vamatiri mureri vange vachitatsurana nameya weguta remasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. Vamaboke vanoti vanotarisira kubudirira
kuteera zvikuru kuti zvaitwa murunyararo. Kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvizvo zvatapedza process ndikazokutira zvienda kupariamendi nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura zvikuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga nechekuti ndida kunogadzirisa nyaya yeurban council state. Urban council state ine mamlocals akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwamupandawana mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda vari kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vange vachinyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye tigotanga kuvhota. Asi tazoshandira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidhiti achona zvinobetserei? Hazvina zvazvobetserazve. Saka vanhu vese vanga vakungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare uko kunonzi vamwe vanga voti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiri Yedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma asi dzakagadzirwa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU-PF vatapadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutsanamutsana tsoro nemugwagonzo nekiti zvichidzinganisana. Inhau yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure munhu uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari pabhizi navo kumusangano weZANU-PF akaenda kuvanhu.
Asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCPC kuBulawayo vaSweeten Shirodza vapomera ZANU-PF mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo. kuGutu Central mutsikisi webepa remasvingo Mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI vametwit akaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege. Vamwe vakaita mapepa avo vanosanganisira vatendai Biti kuHarare East, muzvari Johana Mamombe kuHarare West uye vachauton Hwende kukuwadzana East. kuBulawayo mutevedzeri wemutauriri weCCC vaosalo Sizwa vaisa mapepa avo kushabalala Central. vaPromise Mukwanhanzvi kuNobhengula Magwegwe uye amai Thokozani Kupi vaisa kuCowdrey Park. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.